wakande mbili waishandi waka kumbira msangano we NJNC ikawauza kuti msangano uyu unoitika manje manje nepamfana pekuti nhona dzavo tiri kudzinzwisisa and dzii nhona dzinofanira kugadziriswa but hadzigadziriswe nekusaenda kumabasa dzinogadziriswa nekuenda panegotiation table kuti vanhu vanzwisisane tione kuti chii chingaitika kuti upenyu hwavashandi uite zvakanaka especially given kusimuka kuri kuita maprices ezvinhu kunyanya kusimuka kuri kuita maprices emazindona saka izvozvo tiri kuzvinzwisisa but ngatiendei panegotiation table vashandi nehurumende tigogadzirisa nyaya idzodzo
mava muchitarisira kusangana navo zvariini tichinzwa kuti ivo vatoti kutanga mangwana havachakwanisa kuenda kumabasa
musangano unofanira kuti utange wagadzirisa nyaya yekuti hurumende ione kuti chii chainokwanisa kupa vashandi kupamidzira pane zvavari kuwana ikozvino saka iyoyo process inoendera kuna kutora nguva kana iyoyo process yangopera musangano unodaidzirwa pakati pemanegotiators ehurumende nemarepresentatives evashandi
saka muchaita sei zvavati vachange vasiri kuenda kumabasa zvichireva kuti vachatomirira musangano iyoyo vari kudzimba vasiri kuenda kumabasa
iwe zvawatofota seizvozvi ndiwe imwe information channel iripo yekuudza vashandi kuti zvichemo zvavo zvinogadzirisika panegotiation table hazvigadzirike nekurega kuenda kumabasa and tichaiuza machannels akawanda ekupa information iyoyo kuvashandi kuti vaite mwoyo murefu tagara tiine meeting yeNGS inofanira kuitika mukota rino iri
tiri kuzwa vashandi vari kuti vanotarisira kuti vange vachiwana mihoro inosvika $840 kuti vakwanise kunge vachirarama vachienda kumabasa hurumende inoti
iyoyo nyaya yatataura nezvayo kakawanda vakandombiri vashandi vanofanira kuve realistic mumadimandi avanoita because kana vakasave realistic hazvina zvazvinobatsira kana vachiti minimum inofanira kuve 800 vanofanira kunge vachitarisawo kachikwama chenyika kuti chakamira sei chinokwanisa here kuvapa 800 iyoyo vanofanira kuti vaise pfungwa pamwe chete and be reasonable in the demands that they make so that whatever comes out is something that leaves mari inoita kuti tiite mamaprograms enyika hazvibatsiri kuti tingobhadhara vavashandi izvo zvipatara zvisina mishonga kana zvikoro zvisina zvimwe zvinoda kuti zvifandiwe nehurumende so we need people who are reasonable in their thinking.